akapambwa uyu inhengo yebato redu uyezve ari sekuru wemeya wedu akakorikolewa zviri pamutemo kudunhu reepuete Ana Sande. Vakamupamba vachitsvaga kuti Ana Sande varipi, vanova vanhu munhu ari kutsvagwa nenhunzvatunzva dzezano dziri kupamba vanhu. Saka ndo zvakaitika kuepuete, vari muchipatara tingatauri hedu chipatara chavari mushure mekunze vakatozotevegwa tikaita ngozi chaiyo.
Asi makamhanara here kumapurisa nyaya iyi vamukwanani?
Takaenda kumapurisa chida kunoripota nyaya iyi. Mapurisa akaramba kutambira nyaya achiti ngaauye azoripota ega. Chero zvake takavataurira kuti aiwa munhu ari muchipatara akwanisi kuuya kuzoripota. Vakaramba kutambira nyaya iyi. Vati anofanira kuti achirwara akarara ari unconscious kudaro ngaauye aripote nyaya yake ega.
Asi munoona sei iyo nyaya yekuti vanhu vari kuramba vachingopambwa vamukwanani?
Tinosoropodza zvikuru kupambwa kwevanhu kuri kuitwa, kusanganisira nyaya yatikutaura nezvaiyoyi, tichiti vanhu vemuzimbabwe vanofanira kuti vafile safe and secure munyika mavo. ZANUPF ngaimire zvekupamba vanhu, SADC ngaipindire, vanhu ngavarambe. Panoda kupambwa munhu nevanhu vanenge vachiuya vari vaviri vatatu, vanhu ngavaite gungano ipapo varambe kuti papambwe munhu, vadzivirirane, vadifendane kubva kuvanhu vari kuita zvisiri pamutemo zvekupamba vanhu. Ngatibatanei macommunities, timire pamwe chete, tirambe kuti pauye vanhu vanenge vachiti vari kuuya kuzotura munhu takatarisa.